Registrar General va Clemens Masango vazivisa kuti maofisi avo achavhura maofisi emapassport kuchitungwiza munguva pfupi inotevera senzira yekuderedza mitsetse yemapassport muHarare. Vatiwo kunyange hazvo vaine maofisi emapassport mumatunhu ese munyika, hofisi yavo kudunhu reMashonaland East iri kumarondera haisvikike nyore nevanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo mudunhu iri, izvo zvave kuita kuti vavhure imwe hofisi yemapassport kwaMurehwa.
Mashonaland East Province, the capital is in Marondera. But in terms of accessibility, people from Mutoko...
Vanhu vanobva kwaMutoko, Uzumba neMaramba vanoomerwa nekuenda kuMarondera kunotora mapassport. Ndosaka tave kuda kuvhura hofisi yedu kuti vakwanise kutora mapassport avo kwaMurehwa.
Vatiwo maofisi avo akatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemari yekunze zvekuti vave kugadzira mapassport mashoma pane yavanofanira kugadzira. VaMasango vatiwo vanhu vanofanira kutorera vana vavo zvitupa zvekuzvarwa sezvo izvi zvichiitwa pachena kudzamara munhu ave nemakore matanhatu. Vatiwo vanhu vanofanira kutora magwaro ekufa kana kuti madeath certificate, vachiti havakwanisi kubvisa munhu pamagwaro avo kana pasina avazivisa kuti munhu uyu akafa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.